Meya wegutare Bulawayo wa Martin Moyo vaudza Studio 7 kuti kana mvura yemwaka wezhizha inotarisirwa kutanga kunaya munyika nguva ipi zvayo ikanonoka kuturuka, kanzuri ichange ichimbomira kupa vagari mvura kwezuva rimwe chete pasvondo kubvira pakutanga kwemwedzi unouya. Vamoyo vanoti kumbomira kupa vagari mvura idanho ravasingafarire, asi kanzuri hapana zvaingakwanisa kuita nekuti madhamu anopa mvura kuguta reBulawayo asarwa nemvura inosvika zvikamu makumi matatu kubva muzana nekuda kwechikonzero chekuti mvura haina kunyatsonaya zvakanaka gore rakapera.
Takabvumirana kuti tichavhara mvura pakutanga paNovemba kana mvura isina kunaya, asi kana mvura ikanaya zvakanaka November asati asvika kubvira kuti apazovi ne water shedding. Tinenge tisingadi kuti tiite water shedding nokuti kana pasina mvura mumbombi panenge pane air, saka air inokonzera kuti mapipe aputike kana takuvhura mvura, then torasikirwa nemvura yakawanda kupfuura yatanga chida kuti tichengetedze.
Guta reBulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu anoti Nsiza, Inyankuni, Mchavezi, apa neLower Nqema neomuzingwane, uye kanzuri yakatomira kutora mvura kubva mudhamu reapa Nqema mwedzi wakapera, izvo zvinotarisirwa kuve zvichaitwawo kudhamu reomuzingwane munguva pfupi inotevera. Vamongi Kumalo vanoshanda nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega reCommunity Working Group on Health iro rinokurudzira veruzhinji kuchengetedza utano hwavo vanoti dambudziko rekushayikwa kwemvura rinonyanya kubata vanhukadzi uyewo vana vadiki. Vakumalo vanoti kunze kwekuwedzera madzimai basa, dambudziko rekushayikwa kwemvura rinogona kukonzera zvirwere zvakasiyana siyana sezvo vanhu vachizogona kupedzisira vonwa mvura isina kuchena. Vanotiwo hurumende inofanirwa kubatsira kanzuro yeguta reBulawayo nemamwe madhorobha ose munyika mukugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura.
Sitinge sikiwa water is life. Yeah, so ngakho nxa amanzi engekho impila yekahle yethu nje isengozini njengezakhamizi zakoBulawayo.
Kana vana vezera rekuenda kuchikoro vanogona kuwanikwa vave kunonoka kana kutadza kuenda kuchikoro zvachose vachibatsirawo vabereki vavo pakutsvaga mvura. Saka tinoti dai hurumende yabatsira makanzuru emumaguta pakugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana.
Chimwe chizvarwa chemuBulawayo muzvare Clara Stole vanoti kanzuro yeguta reBulawayo inofanirwa kurumbidzwa nekuda kwekukwanisa kuwanisa vagari mvura nguva dzose zvisinei kuti guta reBulawayo riri munzvimbo isinganayi mvura zvakanaka munyika. Mumwe zvemugari wemudhorobha iri amai Margaret Shumba vanotsigirawo pfungwa yekuti hurumende inofanirwa kubatsira guta reBulawayo pakugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura rinogara rakatarisana neguta iri.
Tinozviziva hedu kuti nyaya dzeservice provision dzinofanira kuitwa nemacouncils, asi panyaya yemvura muBulawayo tinofunga kuti dei hurumende yapindirawo yaprovida environment inoitawo kuti macouncils akwanise kushanda nekuprovida mvura. Manational projects akaita seMatabeleland Zambezi Water Project mabig projects ekuti macouncil angakwanisi kuaita ega, and tinofunga kuti they will go a long way kupedza nyaya yedambudziko remvura munzvimbo dziri dry usana Bulawayo izvezvi, nekuti kana pasina mvura zvirwere zvinosumuka, hapana upenyu kana pasina mvura.
Vagari vemuBulawayo vanoshandisa mvura inosvika 120,000 cubic meters pazuva, asi gore rakapera panguva yekupisa kwakanyanya kwezuva kushandiswa kwemvura uku kwakakwira kukasvika pa 135,000 cubic meters pazuva. Sachigaro wekomiti yezvemvura nezvimwe vari kanzura weward 4 muBulawayo vaSilas Chigora vanoti kanzuro iri kuedza nepainogona napo kuti igadzirise dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta nekugadzirisa zvibhorani zvakafa zviri kunyama Ndlovu Aquifa. Vanoti oshuviro yavo ndeyekuti dai hurumende yabatsirawo kanzuro kugadzirisa dambudziko remvura iri nekuita kuti chirongwa chekudhonza mvura kubva murwizi Zambezi chakataurwa kare chiitwe.
Tinozviziva kuti zvogara zvichinetsa magorose, asi hatina kungogarira maoko. Tiri kukurukura nezino, tiri kukurukura nehurumende kuti sezvo varivo vane atingati mandate vanochengetedza mvura dzose dziri muma damu nemvura dzose dzakawa ndokwatinotenga saka ndevamo vedu vanofanira kunge vachitibatsira munoziva imi kuti Bulawayo yanga ine maprograms akawanda kuti iwanisa mvura chekutanga Zambezi Water Project project ingadai yakabudirira kudhara yava nemakore akawanda ndisingagoni kududza nesuwo takazvarwa tikaona achingovapo asi nekudawo kwematambudziko enyika project iyoyo haina kubudirira asi tinotarisira kuti isu sekanzuro iripo iko zvino tiri kumeka sure kuti zvibhorani zviri kunyaman love tiri kuzvigadzirisa zvakawanda zvacho kuri kushanda 17 shedi out of a number of about 70 something saka nderimwe dambudziko rokuti kwanisa kuti dai takwanisa kuzvigadzira zvese izvozvo zvashanda zvinokwanisa kunge zvichitipa mvura zvitutsira mvura inobva kumadhamu kuna 9 seasons muchavesi nekwakadaro
kanzuro yeguta reBulawayo inogara ichitora danho rekumbovhara mvura kunyanya panguva yekupisa mugore ra2013 vagari vaishayiswa mvura kwemazuva mana pasvondo kusvika patorwa danho richaita kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana ripere kanzuro yeguta reBulawayo icharamba ichiita zvekumbovhara mvura senzira yekuchengetedza mvura iyi vamwe vagari vanochema-chema nerekuti nyaya yekugadzirisa dambudziko iri inowanzotaurwa munguva yesarudzo asi kana sarudzo idzi dzapera inobva yanyararwa ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.